Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington, D.C.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington, D.C.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera kukadzi 8 2020 makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiriri weGood South mudare reparamende vapupuraito garepi vanoti vanotambira danho rakaitwa nepolitibro yebato ravo rekuvabvisa pachigaro chemunyori wevechidiki vachimirira vechidiki zvakare mupolitibro. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika inoti zviri kuitika muzanu PF munongedzo wekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato iri. Nhasi tichanzwa kunyanzvi mamiriro akaita zvinhu munyaya dzemvura nechikafu munyika yose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri weGood South muparamende uye vari mukokeri weZanu PF mudaro iri vapupuraito garepi vanoti vanotambira danho rakaitwa nepolitibro yebato yavo iyo yakambovabisa kuva mumiriri wevechidiki mupolitibro. Vato garepi vakamiswa basa iri nemusi wechipiri pamwe nevamwe vechidiki vaviri vanoti vaLouis Matutu navaGodfrey Tsenengamu. Tabata vato garepi kuti tinzwe pavamire.
Ndinotambira zvakakwana zvizere. Ini ndiri kadha kana kuti mwana womusangano wakakurira musangano unoziva zvinoitika musangano kana paita zvisina kufadza musangano. Saka kana musangano ukabva waita decision yawo, fortunately on this one again ini ndaiva part of the politburo yakaita madecisions iwayo. Saka ndikagutsikana namadecisions iwawo, saka handina dambudziko nedecision yacho. Ndingangoda kuti vateereri venyu vazive kuti ndive mupolitburo ndiri member yecentral committee. Saka president vanozosarudza dzimwe member dzecentral committee kuti vapinde mudare guru repolitburo vavanozoti vanyori vecentral committee vanonzi politburo ivavo. Saka indiri mumwe wakanga aita rombo rakanaka for makore iwawa ndingasarudzwa kuita memba yepolitburo.
Imi makanga muri mumusangano wepolitburo wakabuda nechisungo chekuti mubvumiswa basa, asi imi pachenyu senhengo yeZANU PF semunhuwo munowirirana here nezvakaitwa nepolitburo?
Handizi kuti ndakambomiswa basa here because a member of the central committee kuhauchisiri politburo member zvireve kuti wasaspindwa. Ipozisheni yaunoshanda nokuda kwapurezidendi. Vanhu vose vamunoziva vari mupolitburo today varimo nokuti purezidendi vanoda kuti vaveni. Kana purezidendi vakasarudza kuti apa ndaakuda kuti mumwe apinde kana kuti iwe uchambomira, haungati nini nokuti ZANU-PF ine more than 5 million members of the party. Ine more than 300 central committee members. Of all those members can be selected to be members of the politburo.
Semukokeri weZANU-PF muNational Assembly, zvakaitika izvi zvinokusiyai muri papi nai vato garepi?
Hapana chapanu zvinochinja nekuti ndiri basa randinaro nhasi ndiri memba yeNational Assembly kana kuti MP. Ndiri mono kuti ZANU-PF inoda kuti ndive MP. Ndiri chief whip weZANU-PF. Ndinoita chief whip chete kana ZANU-PF ichida kuti ndive chief whip.
Kune vamwe vari kuti izvo zvakaitika kwamuri izvi munongedzo wekuti pane zviri kutevera zvichaita kuti imimi muzokwanisa kunge muchibviswa pachigaro semumiriri weGood South. Munoti kudii nemashoko iwayo?
Handisati ndazviona uye handina kumboona mukuita kwomusangano kuti ndinzi ndichiroga kuva munyori wevechidiki kuti ndakaraona uvengo pazviri. Ndakangoona iri purosesi yomusangano yakaitwa nevaiva nekodzero yekuita. Saka handina kumboona paine pfungwa inoratidza kuti pane zvimwe zviri kumberi zvandisingaoni.
Kune vamwe vatogarapi vari kuti imi vechidiki muZANU-PF muri kushandiswa nemikono iri kurwira masimba ekutonga muZANU-PF. Munoti kudii nemashoko iwaya?
Hakuna zvakadaro. MuZANU-PF hamuna kana chandati ndaona chinoratidza kuti kune vanorwa kana zviriko, handizvioni. Uye pese pakaitika kana anga madambudziko anoitwa namayuti, kana uchifudza mayuti uri kufudza zvomunhu ane dzoro remombe kuchinaya.
Nyaya yehuori yakafumurwa navamatutu navatsenengamu kuzosvika kuti vazonge vachimbomiswa mubato yakamira zvakadii mubato reZANU-PF?
Iyo yava kuda vaSimon Kayamoyo, ndiwo mutauriri weZANU-PF. Enda ndichirini mutungamiri weHDK, ndaikupai pfungwa dzaveHDK munyaya iyoyo. Iko zvino zvaakuda Comrade Simon Kayamoyo kuti vakuudzei kuti muchangano misangano haisi kuti migicheteka, misangano haisi unensiriji kana derei, tiri collective.
Mumiriri weGutu South muparamende uye vari mukokeri weZANU-PF mudare iri vapupurai togarepi vachitaura vari parunhare vari kwaGutu kumasvingo. Tabata nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana kuti tinzwewo maonero avo pane zviri kutaurwa navatogarepi uye zviri kuitika muZANU-PF.
Tiri kuitira nekukatyamadza uyezve nekufarira kuti chii chiri kuitika iye zvino muZANU-PF. Tinoona kuti izvo akati kekutanga kuti vemayouth ava vari kufumura vanhu vavari kuti izvo vari kuita zvecorruption. Tinoona kuti gore rakapera vakazviita futi vakataura mumazita makuru akaita sana Obed Mpofu, norangarira kuti vakataura futi vakaita sana Mangunja nevamwe vakadaro. Asi isu sekuona kwedu vamwe vanenge vachiona zviri kuitika munyika, hapana action yatakaona ichitorwa nebato ravo. Chatakangonzwa chichiitwa ndechekuti mukuru webato angati achaita komiti yekuti kuongororwa kuti zviri kutaurwa nemayuti ichokwadi here uyezve kuti zvingaitwe sei. Asi kubva ipapo hapana kana feedback yatakazobonzwa kuti saka chii chakawanikwa nekomiti iyoyo nekuti iro bato richaita sei nenyaya iyoyo. Takatomboona mayuti achipupa furo kuti vamwe vakaita sana Obed Mpofu hatitavabvumidzi kuti vauye kupati headquarters kuti vaite basa ravo. Asi takazongoona nyaya iyoyo yangopera, yakangorova vana Obed Mpofu nevamwe vese vakaramba vachiita mabasa avo semazuva ese. Saka tinoona kuti hapana zvavakaitwa. Asi gore rino this time around tiri kuona kuti mayouth aya ataurazve. Asi iye zvino vakabuda vachiti tirikazvimirira, hatisi kurepresenta mayouth ebato. Asi takati tatyamadza ndechekuti vabvako kuti takazvimirira, vabvapo kutaura vamwewo vakuru vakuru vemakambani vakaitwa sana Tsagwirere Sakunda, vakaita sana veGMB vanatafadzwa Mutsarara nana veGreen Fuel ava, takaona kuti ZANU-PF haina kuzvitambira zvakanaka.
Iyo nyaya yehuori vambofana munoiona sei?
Nyaya yehuori yanga yanguri yateteshera muZimbabwe kwemakore nemakore, kana Thomas Mapfumo akatobvimba corruption tichiri kuchikoro chaiko. Asi tinoona kuti inyaya yaivharwa-varwa nebato riri kutonga guru reZANU-PF. Kana vana edikatekere chaiyo makore ekuma90s ikoko ndo zvavakatodzingirwa muZANU-PF kuti uri kutaurirei nenyaya yekuti tiri korapsa.
Mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vachitaura vari parunhare vari kukwekwe. Nhasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzechikafu nemvura munyika yose. Jonga Kandemiri anotipa nyaya inotevera.
Dzimwe nyanzvi mune zvekurima dzinoti varimi vanofanira kuchishandisa zvakasimba nzira dzekurima vachidiridzira kuitira kuti nyika ibude mudambudziko rekuramba ichishaya chikafu gore negore. Nyanzvi idzi dzinotiwo varimi vanofanirwa kudzidziswa kukohwa mvura inonaya vachichengeta madhamu kuitira kuzoidiridzisa zvirimwa zvavo munguva yemvura inenge isiri kunaya. Makare kare pasi pasati parohwa nenyundo, varimi vakawanda vairima nemvura yemudenga iyo yaitanga kunaya muna gumi guru, zvekuti paizosvika zoro rekisimusi muna zvita, vakawanda vanenge vatotanga kudya zvimwe zvirimwa zvemuminda yavo. Asi zvose izvi zvinonzi ave matakadya kare kune vakawanda, kuchitiwo dzinenge dziri ngano kune vaya vakazoberekwa mamiriro ekunze ashanduka mvura isanaya sezvayaita makare kare. Makore ano mvura yave kunyanya kutanga kunaya muna zvita, zvekuti varimi vakawanda ndipo pavanotanga kurima nekuisa mbeu muvhu. Nyanzvi mune zvemamiriro ekunze uye vari mutauriri weMet Department vaTeach Zinyemba vanoti mwaka hauchanyatsozivikanwa kuti unotanga riini, izvo zvava kukanganisawo gadziriro yevarimi.
Mwaka hauchanyatsozivikanwa kuti unotanga riini kana kuti unopera riini. Izvo zvimwe zvinhu zvakuratidza kuti aiwa kushanduka kwakuita mwaka yemakore ano.
Izvi zvinotsinirwa nemutevedzeri wemutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Commercial Farmers Union uye vari murimi ane mukurumbira kumacheke amai mai vePGT, avanoti aya ndiwo ave mamwe matambudziko ari kusangana nevarimi makore ano nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze.
Tina machallenges akati wandei. Tingati pakatanga sizeni mvura yakanonoka kunaya, takazowana mvura iri substantial muna December. Vanhu ndobva vakatanga kudyara zvirimwa zvakaita sechibage nanafoja nezvimwewo, asi vazhinji vakangogumira mukurima. Imwe minda yakangorimwa haina kudyarwa.
Imwe nyanzvi mune zvekurima uye vachishanda nekambani inonzi Green Farms vaJosh Zinzombe vanoti varimi havafaniri kuramba vachimirira mvura yemudenga chete, asi kuti vasimbise nzira yekurima vachidiridzira.
Nhau yekurima chinhu chakakosha, chatinoti kana kuti chinodarika chidimbu chehafu inofanira kunge mvura. Naizvozvo tiri kukurudzira varimi vakawanda kuti vashandise mhando inonzi drip irrigation. Mhando yedrip irrigation imvura shoma shoma inenge ichienda padzinde. Yakanakira kuti even murimi kana aine mvura shoma anokwanisa kurima zvirimwa zvake zvakawanda, ndava mvura inenge ichingoenda padzinde. And also mawidzi kana kuti sora hariwande mumunda.
VaZinzombe vanoti varimi havafanirwe kuve nemazidhamu kuti vakwanise kurima vachidiridzira, asi kuti vanokwanisa kungochera makomba akati kurei wovaridza plastic nhema yakakora vototanga kukohwa mvura yemudenga inenge icherera kuti ipinde mumadhamu aya.
Pane dzimwe mhando dzinonzi mawater harvesting kana kuti kukurudza mvura kuiunganidza chisavatengi. Saka ndikurudzira kuti varimi vakaita matengi mudhuze nemudzimba, vakaita matengi nemunzvimbo dzakasiyana-siyana, panenge pachinaya mvura paya voisa mumagadha nguva yedu yatinaa matengi, so zvati vaite nguva yakareba. Asi iri kuenwa mhando futi ngakuna kushandisa vanenge vanonga vari mumareserva vaiva, kutora plastic wochera gomba ravo rakakura kana kuti 20 meters by 20 meters, wotora maplastic yeblack anonzi black sheeting yeya inenge ina above 200 microns, kureva kuti kukora kwacho, voisa maplastic iwayo wogadzira matfish nemaduku maduku panzvimbo, asi anovachovha nguva yakareba.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr Prosper Chitambara vanotiwo nemamiriro aiita kunze, nyaya yekuramba vanhu vachirima nemvura yemudenga inofanirwa kusiyiwa, vanhu vokurudzirwa kurima vachidiridzira.
Pane pachida kuti tinge tichigadzirisa panonzi pachirungu aya maenablers eagricultural sector chekuti anotisisa inyaya yeland tenure, kuitira kuti even maprivate sector ikwanisa kunge ichisapotawo mafarmers edu. Chechipiri, toda nyaya yeirrigation yakakosha iyoyo kuitira kuti tisarambe tichingoafektwa nedrought. Nyaya yekuti tinoramba tichirelya nemvura yemudenga kurima haisi sustainable, especially mumwaka watsaa weclimate change.
Zimbabwe inonzi ine madhamu akawanda kwazvo, asi mazhinji acho anonzi haasi kushandiswa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kufa kwemidhuri, izvo zvinonzi zviri kuita kuti varimi vatadze kuita mabhindauko ekudiridzira sezviri kutaurwa naamai GT.
Madhemu tinawo kufunda akati wandei zvikuru, but mazhinji acho infrastructure yave dilapidated, haichakwanisi kusimudza irrigation. Water harvesting inodikanwa. Tinoda kuti tidyare miti yakawanda kuitira kuti machallenges eweather atiri kuona ari kuiti asanyanya kuti affect because tiri kunyanya kutema imiti inopichiswa forja.
Studio 7 yakundikana kuwana uwandu hwemadhamu ari munyika yose kubva kuZimbabwe National Water Authority kana kuti Zinwa, sezvo patafonako tisina kukwanisa kupiwa chaiye anokwanisa kutibatsira nenyaya iyi. Asi nyanzvi dzekurima pamwe nedzeupfumi dzinowirirana kuti kusvika varimi vasiyana netsika yekumirira mvura yemudenga kuti varime zvinogutsa nyika, dambudziko rekushayikwa kwechikafu richaramba richibata nyika zvekuti zvichaita kuti vakawanda varambe vachirarama nerubatsiro rwechikafu pane kunge vachizvirimira voga zvekudya zvavo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.
MDC inotungamirwa naNelson Chamisa yaita musangano wayo nhasi mudunhu reManicaland, musangano uchiitirwa muguta rekwaMutare. Tabata murongi wemusangana muMDC yavachamisa vaAmos Chibaya. Vachibaya, mungatudza kuti musangano yenyu yafamba sei?
Musangano wedu wekuManicaland wafamba zvakanaka chose. Apo president nevanhu vakavhoterwa nevanhu veZimbabwe gore rapera muna 2018 vanga vachipa gwara rekuti musangano wedu MDC ndezvipi zvauchange uchiita mugore ra2020. Saka handiini musangano wedu vakavaone zvakanaka chose. Kwauya zvuri nezviri zvevanhu vabva kumadistricts 22 pamwe chete neutungamiri hwese hwemusangano weMDC.
Tiri kunzwa kuti izvo paburitswawo zvinyunyuto kubva kuvatsigiri venyu zvikuru pamasarudzirwo anoitwa nhengo dzinenge chimirira bato mungave mukanzuru kana kuti muparamende, nyaya iyi yafambiswa sei?
Tahwerekehwa tataurwa napurezidendi vevanhu vakavhoterwa gore rapera nevanhu veZimbabwe ndechekuti icho musangano wedu weMDC musangano wakasiyana nebato rine huori, musangano wakasiyana nebato reZANU-PF. Naizvozvo mumusangano medu hatitarisiri nyaya dzeuori, hatitarisiri nyaya dzekuti vanhu vanga vachitadza kumirira vanhu. Saka ipapo ikurudziro yavanga vachiita semutungamiriri wenyika, semutungamiriri webato, zvisingarevi kuti pane vanhu vane huori mubati medu, aiwa kwete. Asi vakatikurudzira kuti vakasarudzwa nevanhu makanzera maMP vawanike vachimirira izvo vakasarudzirwa nevanhu veZimbabwe. Takananga nemakanzera nemakanzura zvekutaura kwamaita vanga vachikurudzira kuti basa remakanzura ibasa reyatinoti set delivery, ibasa rekuti nzvimbo igare yakanaka, nzvara yakachena, vanhu vachiwana mvura, mvura yakanaka, marure achitakurwa. Musangano wedu weMDC hatina chikamu chakananga nenyaya dzecorruption, chakananga nenyaya dzeuori. Rayanga rikurudziro yandaitwa nemukuru wemusangano kumakanzura ediri nzvimbo yekwaMutare.
Aiwa, tinotenda vachibaya, nguva yedu ndo isina kumira zvakanaka. Tatenda nekutsanangura zvanga zvichiitika kwaMutare kwamanga muri kumusangano.
Thank you very much.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemudzimai wechidiki Fadzi Wande, uyo anevaiye chizvarwa cheZimbabwe anogara kuAustralia. Muzvare Wande vachange vari kutaura nesu pamusoro pemabasa avari kubata vari ikoko kuAustralia ekubatsira madzimai nevanasikana vechidiki. Tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu muzvare Fadzi Wande.
Makadi hama nevatereri.
Muzvare Wande, pari zvino sechizvarwa cheZimbabwe muri kugara kupi uyezve mabasa api amuri kubata muri kunyika iyoyo?
Pane iye zvino ndinogara kuPerth, Australia. Ndakaenda ku 2006, Saka ndino volunteer nema organizations akawanda ndichibatsira vakadzi ne vanhu vanenge vasati vawana mabasa kuti vawane mabasa.
Zvakakosha sei iwe sechizvarwa cheZimbabwe kuti uwanikwe uchibata mamwe mabasa aurikuita asingawanikwe iwo achikupa muhuro?
Ndakawana fanika zvakandibatsira kwazvo nekuti pandakatanga kuenda ndandisati ndawana mabasa andaifarira. Saka ndakatanga ndichiita zvekuvolunteer. Pakuita izvozvo ndakabva ndabatsirwa nevamwe vanhu kuti ndiwane mabasa. Saka ndinoti kune vanhu vese vanenge vaenda ku diaspora kuti kapasina mabasa muri kuwana, mukatanga muchiita zvekuvolunteer munokwanisa kuzowana nzira yekuti muwane mabasa amunoita.
Pari zvino pane basa here rawakazowana uyezve riri kufamba sei?
Pandakatanga kuita kuvolunteer ne imwe organization inonzi United Nations Association, ndakatanga ndichiita zvekubatsira pamacommittee, tichiita ma events fanka makusen zvekubatsira kana kutsvaga mari yekubatsira vakadzi. Saka kubva pandakaita izvozvo ndakabva ndapuwa opportunity yekuti ndiuye kuno uku kuUnited Nations ndichirepresenta futi Australia. Saka zvinhu zvakadaro zvakazondibatsira kuwana mabasa andinoita. Saka iye zvino ndinoshandira hurumende yekuAustralia ndichibatsira kuti mumabasa atiri vanokwanisa kupa vanhu maopportunities ekuti vashande imomo. Fanika vanhu vakaita sesu tinobva kune dzimwe nyika kana kuti vakadzi kana kuti vanhu vasingakwanisi kushanda kavane madisabilities kana zvinhu zvinovanetsa. Saka ndizvo zvandinoita iye zvino.
Ungatsanangurire kuti zviri nyore here kugara kudiaspora? Tinoona uri muno muAmerica. Pane musiyano here waunoona pakati peupenyu hwekuAustralia nemuno muAmerica?
Inini ndikafunga makurira andakaita nehunhu hwandakakura ndinahwo, fanika tikaenda kune dzimwe nyika, kuramba tine hunhu hwedu hwatakabva nahwo zvinotibatsira. Saka kwandiri iye zvino vanhu vanobva vaona maZimbabweans vanotaura kuti vanhu vanobva kuZimbabwe vanhu vanoshanda nesimba, vanhu noita zvakanaka. Saka pandinouya kunzvimbo yakadai, pane zvinhu zvandinoona zvinenge zvakafanana. Fanika kubatsira kwavanoita vamwe vanhu, zvinhu zvakadaro zvinenge zvakafanana. Asi mune nzvimbo dzekudiaspora, vanhu vakaita sesu, vane ganda rakaita sesu, tinokwanisa kubatiwa zvisina kunaka mune zvimwe zvatinoita. Asi izvozvo ndinoona kuti zvakafanana. Asi maZimbabweans vazhinji vandinoziva nekushanda kwavanoita zvinhu zvinovafambira. Saka ndoona fanika zvinhu zvakatakadzidziswa nazvo zvinotibatsira chero tiri munomu kana kuAustralia kwandiri.
Pane vamwe vangavunza kuti sakafadzi wande ndiani chaizvo?
Kandikabvunzwa zvinhu zvandinokosha nekuti ndikafunga mhuri yandakabva nayo, machengetero andakaita, ndinogara ndichitaura kuti inini ndiri munhu wekuZimbabwe and ndinofarira kwandinobva. Ndakazvarwa mumasvingo, mhuri yangu ichiriko, vamwe variko. Saka zvinhu zvandinokosha nekuti ndofunga mukukura mese kausingazivi kwaunobva nemhuri kwaunobva zvinokunetsa. Saka kwandiri ndinoona kuti vanhu vakandichengeta, vana tete, vana baba vangu, chero vana sekuru nambuya, vanhu vakatobatsira kuti ndive munhu wandiri nhasi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Fadzi Wande kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Atatenda, mosara zvakanaka.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, Our Lives. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvematanho ari kutorwa nekanzuro yeguta reHarare ekuchenesa guta. Izvo zvaita kuti kanzuro inge ichiputsa zvivakwa zvakasiyana-siyana zvavari kuti zvakavakwa zviri kunze kwemutemo.
kuti tinzwisise nezvedanho rekanzuru iri, tabata mutauriri wekanzuru yeguta reHarare vaMichael Chideme. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaChideme.
Wongu.
VaChideme, tiri kuona munzvimbo dzakasiyana siyana vashandi vekanzuru vari kuputsa zvivakwa zvakasiyana siyanawo. Mungatiudza pamusoro peurongwa hwekanzuru?
Uyu urongwa hwagara huripo hwekuti zvinhu zvakavakwa zvisiri pamutemo zvinge zvichibviswa. Tiri kubvisa zvinhu zvisiri pamutemo zvinova zviri izvo zviri mugwara rekanzuru.
Tiri kuonawo nzvimbo dzimwe dzamuri kuputsa, iye nzvimbo dzinenge dzichitori zvivakwa zvichiripo zvakaita marata, mapuranga nezvimwe zvakadaro. Varidzi muri kuvapa here mukana wekuti vanga vachibvisa zvinhu zvavo?
Varidzi tinogara takavaudza kuti vabvise zvinhu zvavo tisati tauya kuzoputsa. Saka patinenge taputsa paya, tinotarisa kuti varidzi vave vatore zvinhu zvavo, bhikozi midziyo ndeyavo, vaende vanoisenzesa kwavada kuisenzesa kunenge kwakanaka.
Inzvimbo dzipi dzamuri kunangana nadzo
murongo? Dzakawanda Harare yose, Harare mose mune chinhu chisina pamutemo chichabviswa.
Tiri kuona kuti svondo rino makaputsa nzvimbo dzinosanganisira kwaZindoga. PaZindoga iyi nzvimbo yanga yatovakwa zvakanaka zvaitaridzika. Chii chazviita kuti kanzuri inge ichida kuputsa?
Zviri kuputswa zvakazviri pamutemo. Zviri pamutemo zviringosiyiwa zviripo.
Kanzuri yakaziviswawo pamusoro pezvivakwa zviri munzvimbo dzinonzi mawetlands nedzimwewo nzvimbo dzinonzi dzichazenge dzichiregularizwa. Ndedzipi nzvimbo dzamazoti dzinge dzichisiyiwa zvivakwa zviriko?
Nzvimbo dzinoregularizwa tichazenge tichiudza vagari vari kugara ipapo kuti nzvimbo yenyu icharegularizwa. Hakuna nzvimbo inonzi inoregularizwa iri blanket. Kune nzvimbo munzvimbo tomboti tikati waterfalls, hatingamboti waterfalls yese. Tinenge tichireva nzvimbo shomashomo, nzvimbo dzirimo dzinoonekwa kunzi apa panga pachitenderwa kunge pange pachigarwa nyango pangu semuenzaniso.
Vanhu ivava vanga vasiri kubhadhara mutero here kukanzuru?
Wese ari kubvisirwa chivakwa chake changa chisiri pamutemo. Wese ari kubvisirwa chivakwa chake changa chisiri pamutemo.
Tichitarisawo chinangwa chegore rino munyaya dzokuchenesa guta, zvii zvamuri kutarisirawo kuita zvimwe?
Tiri kuita inonzi urban renewal yatiri kukurudzira vana muzvina bhizimusi nevagari kuti vavandudze nzvimbo dzavo dzemabhizimisi nenzvimbo dzavo dzavanogara.
Kanzuro yakazivisawo kuti ine urongwa hwekuvandudza migwagwa iri mukati meguta muCBD. Masvika papi neurongwa ihwo?
Urongwa uyu huri kuenderera mberi. Pane zvinhu hapana hapo basa ratatanga kuitwa, asi basa iroro richaitwa gore rino.
Gore rapera maichema nenyaya yekuti vagari vanga vasingabhadhare mitero. Pane zvashanduko here gore rino?
Hapana chatichashanduka, vanhu havasi kubhadhara.
Ivo vaichemawo kuti kanzuro haisi kuvawanisa zvavanotarisira kunge vachiwana kana vabhadhara mitero, zvakaita semvura, kutakurwa kwemarara, kugadzirwa kwemakomba, mapotihole nezvimwe zvakadaro. Kanzuro yasvikawo papi kuti inge ichipawo vagari zvavanotarisira?
Kanzuro haikwanisi kuita mabasa anodiwa nevagari pasina mari. Panotanga paita mari kuti kanzuro inge ichikwanisa kupa maservices iwayo.
Ko, panyaya yemvura vaChideme, magadzirawo kusvika papi? Nokuti vagari vanga vachichema kuti mvura iri kubuda yakasviba mupombi dzemvura.
Dambudziko ratinaro nderemishonga, hatikwana mishonga yakakwana yekuchenesa mvura kuburikidza nekunge pasina mari yekutenga mishonga.
Saka iyo mvura iri kuzosvika kuvagari yakasviba iyi?
Mvura yatiri kuchenesa iri kuenda kuvagari inoenda yakachena.
Asi ka tiri kuona vari kuburitsa mvura iri kubuda mupombi yakasviba vaChideme, panotyirwa kuti vanogona kunge vachizobata zvirwere?
Hongu, tiri kutaura nyaya yekuti patinochenesa mvura, mvura ine zvinoisvibisa zvakazowanda hayo munziya mainenge ichienda kuvagari.
Aiwa, maita basa vaChideme, tinotenda.
Okay.
Manga makateerera kumutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Umo tinokurukura zvakasiyana-siyana zvinosangana nevanhu muupenyu hwavo. Chirongwa chamunopiwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muno muWashington DC.
Sezongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mumiriri weGutu South mudare reparamende uye vari mukokeri veZANU-PF mudare iri, vapupurai togarepi, vanoti vanotambira danho rakaitwa nepolitibru yebato ravo rekumbovabvisa pachigaro chemunyori wevechidiki mupolitibru. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoita musangano wayo kwaMutare. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Tinovimba kuti muchange mine isu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paindaneti www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standekile Mhlanga achikupai nhau dzendebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela kustudio 7, namhlanje ngomgqibelo mhlaka 8, uNhlolanja 2020, ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje umkhokheli webandla leMDC umnomzana Nelson Chamisa namhla uhlanganele lenkokheli kanye lamalunga ebandla lakhe eManicaland lapho abacubungule okunengi okuhluphayo kulesi sigaba. Kambe imizamo kahulumende yokulwisana lenkohlakalo iyasebenza na?
Okuningi sesizakuzwa ngakho lokhu izakhi ephumelako. Iproblem ukuthi izakhi ibuyingani ilabantu ebathagethayo, ingani ilo ungenela ezindabeni zepolitiki, ingani iyasetshenziswa ukuthagetha abantu abavele babebelezinti zabo zepolitiki.
Izakhamizi zeBhungwe emaChecheni eMathebeleland South zikhalaza injini kanye lempompi zokulima ngokuthelezela ukuze zenelise ukulondoloza izilimo ezivandeni.
Le mithi yesu yayisidurile kuba ibiza imali enkulu. Njengoba khathi siso sesifuna ukuthi ngabe sesispraya simo sendlala vele sidlakanye mfana. Khathi sikunje sivukile ekuseni sizothela lapha sifaka ngalito emlonyeni. Khona zalindele ukuthi ngipheke khonapha sokusiyachaya ama-33 ngizele ukuthi labantwana besikolo sebuya besidla.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umkhokheli webandla leMDC umnomsana Nelson Chamisa namhla uhlanganele lenkokheli kanye lamalunga ebandla lakhe eManicaland lapho abacubungule okunengi okuhluphayo kulesi sigaba okugoqela ukubanjwa ngamandla kwabantu ukuthi bencintise bona bengakhethwanga ngabantu ezigambeni kukhetho. Okunye njalo okuphume kulomhlangano ukuthi abaqhupha inhlelo zokhetho endaweni zokuvotela ama-polling agents awaholiswa ngesikhathi esifaneleyo okwenza bengabi lokukhuthala ukusebenza. Isigaba lesi siphinde sathi kufunakala izembatho ezitshengisa impawu zebandla ikakhulu emaphandleni ukwenzela ukuthi abantu benanzelele ukuthi kule bandla leMDC njalo babe ledlabuzane lokulisekela. Umnumzana Chamisa ekhuluma kulomhlangano uthembise ukuthi uzahlolisisa wonke okuhluphayo akulungisise njalo uthe akusoze kuphongufakwa nje abantu abangakhethwanga ngabanye babo ezigabeni ngesikhathi sokhetho lokudinga abameli ePhalamende kanye lemakhansili. Asizweni amazwi kaMnumzana Chamisa kanye labantu abakade bekulumhlangano behlabela. Umnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla leMDC obekhuluma esemhlanganweni lamalunga ebandla lakhe eManicaland lapho athembise ukuthi akusoze kuphongufakwa nje abantu abangakhethwanga ngabanye babo ezigabeni ngesikhathi sokhetho lokudinga abameli ePhalamende lamakhansili okuthiwa yiku-imposa ama-candidates ngesilungu. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Ismail Musa Lunat ubikwa ebotshiwe inhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ngolwesine olwedluleyo isetheswa icala lokubasela umkambo omnyama edolobheni lakobulawayo lapho imali yakwamanye amazwe ethengiswa ngokungekho emthethweni njengalokhu okwenzakala kwamanye amadolobho. umiswe phambi komthethwandaba kaMantshi kobulawayo njalo ubikwa elelinye icala elilokhu lisathethwa lapho ukuthiwa wathengisela abantu ababili impahla eyodwa ebiza amadola emelika edlula isigidi esisodwa. Labo ke abantu babe sebebangelana. Ibhanga le-reserve libikwa lake lamsola ngokuqhuba kwakhe umsebenzi. Kolunye udaba oluphathelwane lomthethwandaba, unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantine Chiwenga uMary Mubayiwa yena osesehlukana lomyeni wakhe ukhululiwe entolongweni ngemali yesibambiso sebail. Ubebotshwe ngomgqibelo odluleyo esetheswa icala lokutshaya wesifazana olondoloza abantwa bakhe bebesinye isikolo eHarare lapho ayizama ukuthi abafinyelele. Uyaliphika leli cala kanye lamanye awatheswayo awenkohlakalo kanye lokuthi wayezama ukubulala umkakhe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930 13860 laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930 13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Siqhubekela phambili ngodaba lwenkohlakalo. Uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa uthi usebenza gadalala ukulwisana lenkohlakalo elizweni. Kodwa ibandla lakhe leZANU-PF limise umsebenzi wokwesikhatshana inkokheli yaleli bandla ngemva kokuqamba abantu etheba lenkohlakalo. Omnumzana Louis Matutu, Godfrey Tsenengamu, lo Phuphurayito Karepi bathathelwe ezinye izikhundla zabo kuleli bandla lanxa belokhu bengamalunga. Intsha le yethese umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Kudawasheta Kwirei, umkhokheli wenhlanganiso iGrain Millers Association of Zimbabwe umnumzana Tafatswa Mutsarara lomnumzana Billy Rottenberg wenkampani yeGreen Fuel amacala enkohlakalo kumbe icorruption ngesilungu. Idale lePolitburo yaleli bandla lithe lanxa lingasekeli inkohlakalo kodwa ngokwethesa umnumzana Takurei labanye bakhe amacala abathathu labo abatshengise ukungahloniphi inkokheli yebandla. Ukuze sihlaziye udaba lokulwisana lenkohlakalo elizweni, sixoxa lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Eqinisweni abantu abaningi baqale nje ukumuzwa namuhla ubaba lonxa ekhulunywa. Kodwa nje kobulawayo bengumuntu ovele kade saziwa ukuthi ulamabhizinisi. Okuningi sesizakuzwa ngakho lokhu izakhi ephumelakho. Iproblem ukuthi izakhi ibuye ingani ilabantu ebathagethayo, ingani ilokungenela ezindabeni zepolitiki, ingani iyasetshenziswa ukuthagetha abantu abavele babe belezi mpi zabo zepolitiki khona ngayo. Kulokuthi ivele nxa isilwa le-corruption, idile le-corruption directly kukhanye ukuthi kwenzakalani.
Yes, sibonile njalo inkokheli yabatsha kubandla leZANU-PF bekhuluma ngodaba lwenkohlakalo olufanayo njalo izakhi ibikwa idingisisa ngabakukhulumileyo. Ubona iziphathamandla lezi ezigqanjiweyo zihlolisiswa inhlanganiso le yezakhi kumbe nje yikulwa kwabo kubandla leZANU-PF?
Kulokulwa thize. But lo la ubaba lo dakhule kunini indaba zakhe saziswa. Bese ngisikonfirma ukuthi hayi kuthi izakha yenza umsebenzi wayo kuhle, ilinde ukuthi ingene kuxabaneni kwabantu. Nxa yayivele i-genuine izakhe udakhule ngakudala wabanjwa. Kade indaba zakhe zakhulunywa kunini abantu bevele bemazi ukuthi kwenza izinto ngendlela engayisiyo. Sekuzokumelela ukuthi abantu bezeke kuzokukhanya ukuthi izimpi zezami seziwela phezu kwakhe. Yikho ukuthi laye nganithiwa sefuna uku-investigate. So izakhe kayikho genuine ngekusebenzeni wayo, omaqinisi ukuthi kayikho genuine.
Kodwa ubona inyathelo elithethwe inkokheli yebandla leZANU-PF abatsha laba lincomeka yini?
linganqomeka but kodwa nxa ukukhangela sibili ngelihleli banzi silaba abantwana abathunyiwe abafana laba bari agenda yabo izimpi zaphakathi khona phana within ZANU PF sebedingani ukuthi bazachithana njani so indaba abazaziyo ngezi-corruption ezivele ezihlezi iyangisa umuntu so bayakwazi ukuthi bengabamba ukuthi agreke uzaphumeka bani kuphumeleka bani kuphumeleka bani so phakathi kwezimpi nje aye basetshenziswa abantwana labo indaba yabo kuyo yonke le ncoma ukuthi ngxenye yesibili kuzaphuma le something but hayi no akungaizakha engasetshenziswa ngendlela enje so
imizamo kahulumende yokulwisana le nkohlakalo selokhu wangena embusweni kulandela owayengumongameli umnumzana Mgabe ungathi sebenze umsebenzi omuhle yini okuqeda inkohlakalo
mina kulalutho endibonayo sisi kulalutho endibonayo bakhonkotha kuphela kuba umsindo kuyelwe nangumfumira kwagcwala ama-newspaper kwava kugcwala indawo yonke kade samacala akhe ngani kuthiwa one by one afuna ukuchithwa akuzwakali ukuthi kuya ngenxa babe-genuine ngendlela okwafonywa ngayo izakhi le ndlela umongameli ukhuluma ngayo corruption kumele ukuthi ngabanye sebengenile phakathi sibili ngase sibonile good example ngaba yi-one or two ukuthi heyi lapha kakudlalwa la but inzima i-corruption yabo ngoba indala kakhulu sis inabantu abaningi phakathi so ukuthi nxa isithithithithi iyaphuma iyafika incindezele lapho incindezele apha so hayi phesi yangikhona kayisiyo akukuyabonakali lutho ngitho lenzakalayo
lowo ngumnumzana abekezela maduma afuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela msheshwe
lamlela nampa bafube mbula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
izakhamizi zebhongwe emachecheni emathebeleleni south zikhalaza injini kanye lempompi zokulima ngokuthelezela ukuze zenelise ukulondoloza izilimo esivandeni sazo seze bajimba okwamanje ogogo bathwala inkonxa emakhanda behambe umango omude ukuyathelela izilimo u-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo
Imule ezifika phose ekhulu lamathumi amathathu 128 ziphila ngokulima esivandeni lesi esasungulwa eminyakeni emithathu edlulileyo kulandela ukuvuselelwa kwedamu lezabajimba ngurhulumende weMelika. Iningi lezakhamizi lithi liphila ngokuthengisa izilimo ezibalisa imbhida, amatamatisi kanye ledelele lentanga ukuze linakekele izimuli njalo lihambise abantwana ezikolo. Ukutholakala kwempompi zokulima kuthelezelwa sekudala ukuthi iningi kakhulu ogogo bathwale gadalala lapho bethelela ngoba bethwala inkonxa emakhanda kuthi umsekeli kamgcini isihlalo ezabajimba garden unkosikazi Gladys Mkhwananzi.
Ukulima hayi siyalima, amanzi asikhathaza kakhulu ngoba silima labantu abadala abanye balama-70 years abanye balama-80 years okhulu basebenza khonapha la ukhulu abesesebenzela ukuthi akwanise ukutholani ukuthi athole ukudla akuna ngendlela ukusilela ngamaphayipi ama ukudonsa amanzi enjini engasidonsela amanzi isibisele ngapha sikwanisa ukulima ifizi enkaje thina esikolo sibhadala ngengadi yonale sibhadala ifizi sithenga impuphu ngemali ena engadi le sithwele engadi nanale ingadi kusincedisa kakhulu iyasincedisa
umama Mkhwananzi uthi ngaphandle kwalokhu bagcina begada besiya edolobheni leGwanda ukuyathengisa izilimo zabo ngoba kungela babuya ukuzothenga endaweni yabo.
Siyalima imbhida, imbhida silayo sibili engadini lapha ezabazimba but imbhida uhlupho lakhona amabhaya asihlupha ngoba imbhida lezi siyithwale iye eGwanda iyethengiswa eGwanda ngabantwana besiyathengisa bangathengisa imbhida ngale sebethenga i-10 kg yempuphu sebeyalayo ngeviki ahambe ethengisa athole i-10 kg yempuphu ukuze siphile.
Unkosikazi Bhedi Ncube ngomunye okhala ngokuthwala inkonxa ekhanda edakula ngenye indlela ngoba kumele anakekele abazukulu bakhe ngalesi sikhathi sendlala.
Imigqomo iyasibulala ukuthwala imigqomo ngapha ngiyalengisa ngapha mbuyenza ethelela kunzima kithi khona ukuthi ngasiyazuza okunye okungasincedisa ukuthi singathelela njani. Abazukulu baye bekhangelele khonapho ukuthi khona ungahlala wena konke liyafa lendlala lokhulu logogo liyafa lendlala labazukulu bayafa ngendlala.
Unkosikazi Patricia Spanda uthi ngaphandle kodubo lwempompi zokudonsa amanzi intengo yemithi yokubulala izibungu ezihlasela izilimo iphezulu kakhulu. uthi njalo babhekane lendlala embi kakhulu.
Le mithi yesu ayisidurile ngoba ibiza imali enkulu. Njengoba kathi siso sesifuna ukuthi ngabe sesisprayer simo sendlala vele sidla kanye mntanami. Kathi sikunje sivukile ekuseni sizothela lapha sifakanga lutho emlonyeni. Khona zalindele ukuthi ngipheke khonapha sowusiya chama 33. Ngizwe ukuthi labantu besikole sebuya besidla kwabana sesidla ndawonye. Hayi simo sibi. Sibi sibi lesi. Ubona njengoba singogogo sinje siwomela khona. Isayizi yamanti vele ihlalele ngkhaya. Kodwa inxa yodubo somele ngiwe lenkonzo.
Inhlanganiso enakekela uZulu ngesikhathi sendlala, iWorld Food Program WFP isebenzelana leAfrica isiqalile ukwabela izakhamizi emaphandleni ukudla okubalisa amabele, indumba kanye lamafutha okuphekisa. I-WFP ithi bangaphezu kwezigidi ezinhlanu 5.5 million abantu abasemaphandleni abadinga ukusizwa ngokudla lonyaka. Kusenjalo kolunye udaba, omama bemaphandleni bananze usuku lwe-World Cancer Day esitezi ngolwesihlanu bekhuthazwa ukuthi bayehlolwa umkhuhlane wemvukuzane ezibhedlela. Emhlanganweni oqoqwe inhlanganiso yabomama e-Women Development Association of Zimbabwe WDAZ, iningi labomama belisemnameni ngembangela yalo mkhuhlane. Unkosikazi Nomalanga Sithole ngomunye wabaphatheke kulo mhlangano.
Makilinika kwamba bamemezela ukuthi libuye sibili lizohlolwa likhululeka kubhadalwa kuthiwani lizohlola umkhuhlane wekhensa ungakamemetheki, ngoba ungamemetheka ugcina vele ungaselapheki. Kodwa ungakuhambisa kusasemasinya uyatholakala ukuthi welatshwe sibili kuphole. Siyayo besisesaba lathi sithi ye into enzima ukuyahlola isibeletho, ye inhloni. Kodwa namhla ngaze kuthiwe gijima, ngihamba ngigijima siyahlolwa.
Unkosikazi Gladys Ndebelelayo ugcizelele wathi kuyadingeka ukuthi abesifazane bagijimele esibhedlela lapho vele zibonakaliso zomkhuhlane wemvukuzane.
Uyabona ngokuthi umama uyopha ngokuphela, umama uya ongasangena emacansini laye angene esikhathini, ubusubona ukuthi hayi ikhensa le isikhona. Asinazeleleni labantwaneni bethu, iyatholakala bomama, sambeni sisukumeleni phezulu. Ngoba wona lo mkhulane lathi uzasihlasela nxa singalimukanga, nxa singaphanganga ukuya elathwa masinyane, singaphanganga ukuthi silimuke, umkhuhlane lo usuqeda abantu.
Abesifazane abahlala emaphandleni babikwa bebulawa mahlayana ngumkhuhlane wemvukuzane ngoba beswela imali yokuhlolwa leyo kwelatshwa. Ngimele umsakazo yestudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Mube.
Okwamanje ke silitshiye kancinyane ezandleni zika Chris Gande we Studio 7.
Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lokunumzana Diliza Mangoye oke waba lipolisa. Sihlaziya udaba lokubotshwa lokuvalelwa kukankosikazi Mary Chiwenga. Ya okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ya siyathaba baba.
Ye, ungasitshela ukuthi wena njengomuntu oke wasebenza esipholiseni ubona njani udaba lolu oluka nkosikazi Mary Chiwenga?
Nozara kade kubuhlungu sikubona kusenzakala ngathi okwenziwa ngukhulumende wethu, ngoba indaba ka Mary Chiwenga ngokuyibona kwami is a personal matter eka Chiwenga ayenele nje adile ngayo nefamily yakhe kumbe nefamily kankosikazi wakhe, kungabi nje nokungenisa ukhulumende phakathi. Okwakuqala sananzelela ukuthi ubotshwa kwakhe wabotshwa ngani ngumuntu ofela amacala anzima sibili ongani befuna ukwenza into ezimangalisayo. Kodwa kumangalisa ukuthi inyanga ezedluleyo bengabantu abasaphila bonke kungelahlupho, bonele nje ukuthi sokuthiwa sebedivosa uMary usengo-corrupt, uMary usengofunga ubulala umuntu, kuyasimangalisa. Emini nxa umuntu echaye umuntu usegcine sesesiwa kucustody, usedinaya ibeyi. Ngapha ibheli ababenikela kwakuqala amasosha amzimba ukuthi ku-adresethwe ahlale kiyo ngujaji e-high court. So siyananzelela ukuthi istate isicapture and angazi ukuthi into engahamba ithiwe iyenze kanjani ngoba kuthiwe ngeze it is now is using ama personal ama military or ama ngathi office power as a vice president ukuthi atshele or addicted to judiciary ukuthi yenze kanjani ngoba ifani ukuthi believe ukuthi judge civil balandela imfundiso yabo kumbe balandela ingqondo yokulandela icala nxa kufaka ama judgments anje ngoba siyakubona ukuthi ushiwe ngasibili uphethe intambo icala leli ngiyo ozigcinisayo ngiyo ozenzela konke angazi ukuthi abantu bophandle bakubona kumbe into nje abantu aba noma ngoba sesikujayele eZimbabwe ukuthi izinto zibonakala siphonga uthula nje sithi ah sizathini kodwa ke kuze sibuhlungu ngoba umuntu esikhayelele ukuthi nga uqondisa izinto njengomuntu ophethe i-office ephezulu kangaka njalo njengomuntu abasiyela bathi bona basusa umgabe ngenxa yokuthi kulento ezithile abadizeza ezingalunganga.
Ungasitshela ukuthi wena ukubona kwakho ubona ungani udaba lolu luzaphetha njani?
Ngokubona kwami-ke zingaba khona kodwa ukuthi ithuba lokuziveza uzalithola na yilo engingelaqiniso ngalo ngoba ukumbisela ejele khonokho kungenzeka kukhona okufuna ukwenzakala engagcina nje engasakhulumanga lutho ngoba kuyakhanya ukuthi kukhona siyazi ukuthi kukhona akwaziyo kodwa ukuthi ulaso yini isibindi sokukhuluma kumbe le opportunity ukuthi uzayithola yini i-opportunity yokuthi akwenze lokho ngoba kuyakhanya ukuthi ukumhlukumeza kwakhe akukodwa kuningi akufihlayo.
Uthiwe ngangumuntu olakho ukugcina enguye ongumongameli welizwe kodwa sekwenzakala amacala anje abantu abamethesa wona ukuthi usebenzisa ezemithetho lokunye okunjalo singathini ngakho kona lokho emkhokhelini onjengayo
kuhle kusicacele nje ukuthi lapha sisendizeni and nxa sisazoza kuya emlilweni nxa sokuphetheni ishiwe nga ngoba angiboni nxa kungaqhubeka ukuthi mbani omunye ongaphatha ngemva kukamna ngaka ngaphandle kwakhe ishiwe nga and sokuhle kusisebenzisa i-type of leadership esimeleleyo phambili ngoba nambi labafana be-youth sibazile bengani bafuna ukuthi ba-expose abantu abe-corruption i-response yakhona was shocking sebexotshwe sebe-suspenda whatever kutshengisela nje ukuthi i-leadership yethu esilayo yileyana ethanda ukuthi icobise ngomlomo ikhulume kuzwakale kube ngani kuhle kodwa izenzo zayo hayi ziyanuka sibili angazi ukuthi singathi yinto esiyimele siyikhangele siyenzeni ngayo ngoba we are hopeless now lathi sesikhangele sigoqa izandla nje into ezisenzakala kodwa-ke hayi kuyazikhanyela ukuthi phambi lapho siyakhona kumnyama kakhulu.
Hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli.
Ya siyathanda ukuvalisa abalaleli sithi hayi mhlawumbe unkulunkulu uzasibona kube ngcono phambili. Siyabonga.
Hayi lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Diliza Mangoye owake waba lipholisa ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana namhla sixoxa lo Councilor Lilian Mlilo ka-Ward 12 eNjube nelobhengula kobulawayo yena ongumgcini sihlalo wekomiti yezempilakahle kule ikhansili sicubungula ugcikwane le-coronavirus eliqhamuke eChina kumaviki ambalwa edluleyo njalo eselisabalala nakwamanye amazwe.
Udaba le-coronavirus njengekomiti kade singakakhulumisani ngalo kodwa siyalibona nje emaphepheni kuyakhulunywa lukhona but thina kukomiti ade singakahlali ikomiti mthemba iviki yona le ebuyayo ayisezuphele singahlala ngambona ingani sizalibamba lolu daba lwe-corona ukuthi sithole i-feedback from uDr Sanda ukuthi asitshele ukuthi kungabe sokuthole sebebanjiwe yini abalaleleyi ivayirasi ye-corona bangaki sithole nje i-statistics sakhona.
Kodwa emhlanganweni wenu omkhulu owe-full council meeting likhulume ngalo yini lolu daba?
Yes, luke lwabanjwabanjwa lolu daba kodwa nti into ekhona ukuthi ngase ku-full council ama-directors kavumele ukuthi akhulume so bengavunyelwa ukuthi akhulunye sithe noted for that ukwenzela ukuthi singahlala ku-committee Yikwese sizabuza khona sithola information egcwele. Udokotela Sifanda ngecouncil nguyosela i-statistics zonke eze-health ukuthi sibe kwathi ukwenzakalani kobulayo ngeze-health sibuza kuyo.
Njengoba sibona amanzi ecitshwa kwesinye isikhathi okwensuku ezimbalwa abantu bengalawo, kungaqhamuka umkhuhlane onjalo, idolobho lakobulawo lingenelisa ukulwisana lakho yini?
Iye, lingenelisa ukulwisana lakho ngoba isikhathi esiningi kusuke sahlangana lo daba lokuthi khona amanzi azwakale ngani aselephunga. Amanzi lawa kuyabe kukhulunywa nje into eziningi-ningi, but sihle sigijime siyane lakho khona lokho odokotela bahle bakukhangele ukuthi amanzi lawa alo mkhuhlane kumbe awula mkhuhlane. But for now amanzi akhangelwa, abantu kulo mkhosi wokuthi amanzi anganalelini iphunga. Kwancediswana umanjinela lo dokotela, udokotela laye wakhuluma okwakhe for ama-residents ukuthi abekwazi ukuthi hhayi amanzi lawa azwakala yesalophunga lodaka but aclean, a-right for ukuthi abantu banathi ala mkhuhlane. Wakhuluma okwakhe ukuthi okwenzisa amanzi ana abe lodaka ikuthi sebedonsa phansi edakeni, anuke engani alodaka ikuthi sebedonsa phansi edakeni, yikho sowuzwakala engani anuke udaka. But for now sebekulungisile konke lokho, amanzi ase-right.
Izibi-ke ngezinye ezingabangela ukuthi kusabalale imikhuhlane?
Iyatholakala idizili, nxa itholakele ziyaphuma izimoto zehambe ziyethwala izibi. Siyabaqonqosela ukuthi nxa kungukuthi imota kayibuyanga ama-resident kuma-district meetings ukuthi bananzelele ukuthi imota ayibuyanga, izibi bazibisele phakathi njalo zihlale zikhona phana phakathi kwamasaka abo. Sinde sinemezele futhi lapho sokutholakela idizili ukuthi zikhutshele phandle izibi. Sibona ingani ukumemetheka komkhuhlane kungabonakalela kwelikhathana ngoba isikhathi esiningi ama-resident kuma-feedback siyabahlela ukuthi babambe njani izibi zabo.
Banikwa yini amabhawuza eneleyo ukuthi behlanze izambuzi lokunye?
Ye, lapha amanzi esibona khona ukuthi ayaphuza ukufinyelela ukufika njengoba bangawathatha kulezinye iy'ndawo eziqanzileyo, kulezinye iy'ndawo aphuzayo ukuthi azayefika, amabhawuza ayahamba khona ngala ayincedisa ngamanzi. Loba sila mabhawuza amalutshwane but siyakunanzelela ukuthi iy'ndawo ezinjalo kufuza amabhawuza ahambe. Kungaba sezimfeni amabhawuza ayahamba, siyananzelela kakhulu ukuthi nalamabhawuza afike khona ngayo ngoba la ma-residents lawo siyathola ama-comments awokubonga sibili ukuthi hhayi siyabonga ma-councillors, amanzi siyawathola nxa siwacelile ngamabhawuza. Okutshengisela ukuthi umsebenzi we-engineering emabhawuzeni baloncedosile, bayancedisa kakhulu abantu.
Sesibuyela njalo kugcikwane le-coronavirus, kutho ukuthi lingakhulumisana lo dokotela we-council ngeviki ezayo, kuzayenziwani? Abantu bazalimukiswa yini ngaleli gcikwane? Sizabona yini sokulama-posters sebetshela ukuthi benzele?
Ye, sizakuzama sibili khona lokhu ukuthi sibone ukuthi information iyangena ebantwini, kube lezi ndlela eze-awareness. Siyakwazi ukuthi udokotela uzasincedisa, singenise kuma-communities ethu, kuma-wards ethu, ukuthi abantu babekwazi be-coronavirus.
Aliboni ngani lihambela emuva yini?
As such, asihambele emuva ngoba thina singakahlali i-committee, but I know udokotela yena sengenile. Sezasitshela i-statistics sesihlangana. I know udokotela kuthe khona ufana kufika isikhathi sokukhulunywa ngayo i-coronavirus le, amadokotela base bagijima, but i-statistics sisakhona. I know sizasithola mzwana sile-committee ofawu.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Lilian Mlilo ka-Ward 12 eNjubele loBhengula, njalo engumgcinisihlalo wezempilakahle kuleyi council. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Ayike sesifikile emaphethelweni ohlelo lwethu, kodwa singehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Umkhokheli webandla le-MTC umnumzana Nelson Chamisa namhla uhlangene lenkokheli kanye lamalunga ebandla lakhe eManicaland, lapho athembise khona ukuthi abantu abaseyi kuphoqwa ukuthi bemukele abantu bokuncintisa ezigabeni kungayisibo abazikhetheleyo. sicubungule ukuthi kambe imizamo kahulumende yokulwisana lenkohlakalo iyasebenza na. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.